kumushando kwa Murinye kumasvingo just after Kyle Debo kwatinoita zvakawanda chaizvo kubvira kubhadharira nherera dzange dzisina vanopinza chikoro zvizobvirapo nokuzoenda kumaraini kwangu chaiko kwandakazvarwa kusisina amai nababa asi kuti vari kwevavo ndo vandotipa chivanhu ndo vabereki saka ndakavaisira mvura kwete chibhorani chete chinongobudisa mvura ipapo asi kuti more than 2 kilometers pakati pachinge paine matepi so kutaona haya anenge achina matengi mahomba ayaya anobata mvura nokuti nzvimbo yakaoma chaizvo iyoyo zvekare ndakaona kuti vanhu tibudirire kuti kumusha kubudirire vakadzi vanofanira kunge vari vanotanga kubudirira vakadzi vakatitivo vanodawo maprojekt avanoita nokuti kana kuchikoro mwana akashaya uniform kana bhiro haendi kuna baba unoenda kuna amai vakati vanoda huku saka maraini akasiyana siyana ndakavatengera huku ne50 kg yechikafu chacho kungovatangira chete vobva vasumuka kubva ipapo vachienda mberi tikatangazve mitambo yebhora kuvarume tikazoona kuti aiwa tinongofunga varume chete kana kuri kutamba madzimai anozvidavo saka ndakatenga mabhora uno kuamerica anosvika 50 ndikaenda nawo namauniform acho pamwe chete nepembe dzacho nokunopawo madzimai kuti fomai matimu enyu kubvira kuvana vadiki kusvika kuchemberi chaidzo dzinogona kugamba mabhora varumewo vane zvavo vakadziwo vane zvavo.
Munoona sei kuti mabasa amuri kuita aya ari kubudirira here kana kuti kwete?
Pandinoenda muna June naJuly vanenge vachida kunditambira tobva taita makombetition ipapo pamatownship. Makombetition apa matownship iwayo akanaka nokuti anounza vanhu vanenge vaine zvimari zvavo votengawo mabhizinesi imomo saka chinangwa chedu ndechekuti mabhizinesi iwayo ngaachifungavo maraini iwayo avanenge vari kwete kungotora mari dzavanhu chete asi kuti vanozokwanisawo kuzodevelopawo zvimwe zvingadiwawo maraini imomo kana kupinza mwana wechikoro 1 hake kana kutengawo bhora kana 1 hake then kuna vamwe vanodawo zvenguruve ndakavatengerawo zvavaida panguruve izvozvo kuti tikwanise kusumudza maruzevha nokuti ndo atakabva tose kana isu takazva vamutaoni asi madzibaba namadzibaba edu akabva kuruzevha zvekare kuruzevha ndiwo kunobva zvikafu zvizhinji zvatingava tinodya mumaguta imomo.
Kune vamwewo vakateerera vangange vari kunze kwenyika vangatiwo ndingabatsire sei, mungavakurudzire kuti chii pari zvino?
Chandingavakurudzira ndechokuti munhu wese zvake chero kwaari tine mikana yokubetsera varombo chero vari kunzvimbo dzavo idzodzo. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika zvokuti munogona kumadzimai kunyanya ndiwo anosimbisa nyika, ndiwo anosimbisa misha kuti chii chavanoda. Ruzhinji rwacho vanoda maprojekt akaita sana huku iwayayo haatombodhuri $100 chaiyo kuamerica inokwanisa kutenga huku nechikafu zvekare tinogona kudzokera kumba kutoona kuti dambudziko chairo chairo ravainaro nderipi. Ruzhinji rwacho kumamisha idambudziko rokubatana kwavanhu vachimbofungira zvaka siyana siyana. Ngatitange mitambo yakasiyana siyana inoita kuti vana vasaenda kumadrugs, inoita kuti vanhu vasazomirana birana, inobatanidza vanhu. Hapana chinhu chatatitamboita muZimbabwe kana nyika pasi rose vanhu vakabatana chikatadza kubudirira. Zvekare isu tiri uno tinokwanisa kungoita pazvikoro zvatakapinda, ngatiinde ipapo tinge takabata kana chimwe chimwe zvacho kana kungondopinzawo mwana umwe chikoro. Zvekare programu imwe ndakataka zvekare kuchikoro chandakapinda chesekondari kumaruwa inonzi teacher appreciation yainoitwawo kuno kuamerica. Pandinoenda ndinoendawo kana ndakabata shuga zvayo yokukurudzirawo maticha nokuti tingakwanisa kuita zvimwe zvese kuvanhu kwese kumaraini kwese asi ngatizive kuti musimbo kuti wedzidzo ipi zvayo nyangwe yatiri kushandisa uno inobva kuna ticha. Ngatisakanga maticha yeye kuti aramba achisumudzira maruwa edu. Saka kune zvakawanda zvatokwanisa kuita teacher appreciation. Unogona kutenga kana mabhiro chaiwo, ndakatanga ndichitenga mabhiro anoenda kuchikoro ikoko ndikabvirapo. Mabhuku ndakashipa ma-thousands amabhuku aya anenge achiraswa uno kuamerica. Hembe chaidzo tinoshipa futi kune kambani inonzi Cargo Link International yava Steven Simunyu. Kana mukatarisa pafacebook vanoshipa chero munhu chaiye kuinda kuZimbabwe nezvimwe zvese vachinosita pamba chaipo chaipo. Saka zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuita. Chinangwa changu ndochokuti vari kumusha ikoko vabudirire. Zvekare belief yangu semunhu unopinda chechi ndeyekuti minamati yangu kuna Mwari haingakwanisi kundibetsera yoga, asi minamati yavamwe vanhu saka kukautivheta minamato. Zvekare pachirungu vanoti if you light a lamp for someone else it will also brighten your path. nyika inga budiriri kaa kristo kataka budiri kaa watu wamu mwuri medu waka budiri la chene asikana tose nchinge taka budiri